manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi, uri musi wechishanu, nyamavhuvhu 25/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino, zvinoratidza kuti ZANU-PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo CCC ichiwanawo zvigaro zvinodarika makumi matanhatu. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union anoti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Asi bato reZANU-PF rinoti mashoko emasangano aya ekuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari atambiri. Iyi ndiyo mimwe ya misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvakabuda musarudzo zvaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinotaridza kuti ZANU-PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo CCC ichiveo nezvigaro zvinodarika makumi matanhatu. ZEC ichiri kutarisirwa kuzivisa zvasara kubva kune mamwe matunhu. ZANU-PF iri kutungamira kumaruwa zvimwe chete nekusarudzo dzemakanzuru, ukuwo CCC ichitungamira kumadhorobha musarudzo dzemaparamende nemakanzuru. ZANU-PF yakabudirira zvakanyanya kumatunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West neMasvingo. CCC ichikundawo zvine mutsindo muHarare, muBulawayo neMatabeleland North, uye ichipindawo mune mamwe matunhu mayanonga zvigaro. Dare reparamende rine zvigaro mazana maviri negumi 210. Mukuzeya nezviri kubuda musarudzo izvi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zviri kubuda musarudzo zviri kuita kunge tikungoteerera zvaibuda musarudzo dzakura, nekuti tiri kuona nyaya dzakaita sekuti zviri kubuda mumadhorobha nezviri kubuda mumaruwa ndo zvaingoitika kumashure uko. Tiri kuona zvakare kuti kumaruwa mukaha uri pakati pevapato vanopikisa nevebato rinotonga vanenge vahwina wakakura zvakanyanya kudarika mukaha wevanenge vahwina vari vemapato vanopikisa vari mumadhorobha.
Patsananguroi zvishoma ipapo, zvochireva kuti kudini izvi?
Zvazvinoreva kana zvakadaro ndezvekuti vebato riri kutonga nekuda kwekuti mukaha wacho wavari kukunda nawo kumaruwa uko wakati kure. Zvichaitika pekupedzisira ndezvekuti vebato riri kutonga pamutungamiri wenyika ndo vachangoonekwa vachikunda, ende tikatarisa kumashure uko ndo zvaingosviitika. Saka hatizive kuti zvine zvakarongwa here kana kuti ndo zviri kubudawo kusarudzo pacho chaimo chaimo.
Mumwe aikwikwidza kuGlenview South uko vaGrant Mohakata veCCC vakahwina vari mutrongo vanga vakasungwa vaitove mujere nevamwe, kukunda kwavo kunochengetwa here ivo vanga vakasungwa?
Handifunge kuti kusi kufungo kwao kunotadisa kuti vanzi vakunda sezvo zvizvo zvabuda musarudzo.
Vemapato vanotonga vanopikisa munoona sevari kurerekera mukutambirana here nezviri kubuda musarudzo izvi.
Maonero andiri kuita ndichiteerera vamwe vakuru vemapato vari kuposta vari kuratidza kutambira nyanya vemapato anopikisa veTCCC. Ndiri kuona vari kuratidza kufarira kuti kune constituents avanga vasati vambohwina ava kutanga kuhwina tutatsa constituents yakaita seinkai vari kufarira nzvimbo dzakadaro asi chandinouona pamberi apo ndechekuti vachatsutsumwa nekuti ava chavasiri kuona ndechekuti muku wavo ari kuratidza kuti achadyiwa nemabudiro ari kuita marezaosa.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union nasi ati pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuburitswa kwegwaro ravo rekutanga pamusoro pemafambiro akaita sarudzo, mutungamiri wechikwata cheSADC Dr. Nevas Mumba vekuZambia vati zviri pachena kuti bumbiro remutemo wenyika, mutemo wesarudzo pamwe nezviga zveSADC zvinobata sarudzo dzakajeka kana kuti SADC Principles and Guidelines on Democratic Elections hazvina kutevedzwa izvo zvinokanganisa chimiro chesarudzo.
The mission noted that some aspect of the harmonized election
nekuda kwezvikonzero zvatataura mugwaro rino zviri pachena kuti sarudzo sakaitwa pasina kutevedzera bumbiro remutemo, mutemo wesarudzo nezviga zveSADC.
Vamumba vatiwo miganhu haina kutarwa zvakanaka, mamwe mapato haana kuwana gwaro revavhoti paine nguva, mari yekukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yainge yakawandisa, uye makambani enhau ehurumende aipa nguva yakawanda kuZanu PF.
Was informed that the rural vote may be compromised by alleged intimidation.
Takaudzwa kuti kuvhota kwakanganiswa kumaruwa nechikwata cheForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ, icho chinonzi chinoshanda nevasori uye change chine vanhu kumaruwa ese.
Vati wokushayikwa kwemagwaro ekuvhotesa zvikuru sei muHarare nevulawayo kwakasvibisa sarudzo idzi, kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yaiti yainge yakagadzirira zvakakwana. Vachiparurawo gwaro reAfrican Union AU neCommon Market for East and Southern Africa vari kutungamira chikwata cheAU vaGoodluck Jonathan vaimbotungamira Nigeria vatiwo pane zvinhu zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zeZimbabwe uye vashorawo kuvhundusirwa kwevanhu.
The mission notes the concern of stakeholders on the presence of Forever Association.
Vamwe vakapinda musarudzo vakati vainge vasingafari kuti FAZ yakavhundusira vanhu.
Gwaro reAU neComesa rashorawo kusungwa kwevashandi veElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network neTimpa Shedu avo vaiongorora sarudzo. Sachigaro wechikwata cheCommonwealth Ambassador Amina Mohamed vekuKenya vati kupane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pamafambisirwo esarudzo dzemuZimbabwe, vakakurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vazvibate nokumirira zvichabuda musarudzo zvichaziviswa neZEC. Chikwata cheEuropean Union chatiwo sarudzo dzakaitwa pasina kujeka uyewo dzakaitwa paine kutya kukuru muvanhu zvichitevera kusainwa kwemitemo yakaita seprivate voluntary organizations amendment act, criminal law codification and reform amendment act nemaintenance of peace and order act. Iyo chati yaishandiswa nemapurisa kumbunyikidza nekurambidza misangano yecitizens coalition for change. Sangano rekata senda rekuAmerica ratiwo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitika pasina kusununguka nekujeka sezvo paramende yeZimbabwe isina kuvandudza mutemo wesarudzo kuti dzikwanise kuitwa zvakajeka. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vange vakatarisirwa kuita musangano nevatori venhau kuti vapindure zvataurwa nemasangano akaongorora sarudzo munyika aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro bato reZANU-PF rati mashoko abuditswa nevaongorori vesarudzo vekudunhu reSADC neveEuropean Union ekuti sarudzo dzakaitwa mazuva maviri adarika hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari atambiri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya iyi zvizere.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo muHarare, mutauriri webato iri vaChristopher Muchangwa vati mukuru wevaongorori vesarudzo vakauya muZimbabwe vakamirira SADC vaNevas Mumba vanofanira kupeta muswe sezvo vava kutora basa risiri ravo. VaMutsvangwa vatiwo vaMumba vane ushamwari nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa zvavati zvinogona kunge zvakonzeresawo kuti vataure mashoko avatura nhasi uyewo vavapomera mhosva yekutaura zvemusoro wavo kwete muono wechikwata cheSADC chiri kuongorora sarudzo. Asi mutauriri mutsva webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanoti vaongorori veSADC neEuropean Union vabaya dede nemumukanwa.
Zvinoratidza kuti SADC yabvezera, SADC yashanduka, SADC yakuda kuti Southern Africa indirire mberi. Saka tinotambira zvikuru mashoko abuda anoratidza kuti election harina kufamba zvakanaka. Ndingati inini hongu vamwe vangu vachidzamba-dzamba, asi overall munhu wese aratidza kuti haana kufara nemafambirano aita election. Izvi zvinoti vindicata isusu sebato reCCC tagara tanga tichitaura kubva nakare kuti election iri harisi free and fair.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaLuke Chitsike vanoti masangano anoongorora sarudzo aya ananga nemonemo.
Sarudzo dzemuZimbabwe maitirwo adzaitwa rwendo rwuru anosvodesa. So zvainge zvaitoshamisa kuwana maobserver mission anenge achiti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Ichi ndicho chokwadi chaichetwa naSADC. Ndekekutanga tichiona SADC ichitaura zvakadai. Zvinoreva kuti wambozama kuda kuonawo kuti ndepapi panenge pakanatsurudzwa asi washaya. Izvi zvinoreva kusarudzo idzi dzichanetsa kuti vanhu vazotambire zvinenge zvabuda musarudzo.
VaLazarus Sauti avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vati maitirwo esarudzo mwaka uno asiya mibvunzo yakawanda isina mhinduro.
Sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakatiratidza kuti kune vanhu vakawanda vaichisidzirwa mune dzimwe nzvimbo kuti vavhotere amwe mapato. Vanhu vainyorwa mazita vachibuda kunovhota ende izvozvo zvakakanganisa kuti vange vachisarudza vanhu vavari kuda kuti vavatungamirire. Bato reEuropean Union rataura kuti ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange munzvimbo dzakawanda sarudzo dzedu dzakaitwa pasina mhirizhonga, asi zvimhingamupini izvi zvinoita kuti sarudzo dzevanhu dzisange dzichizadziswa zvakanaka.
Asi vaMutsvangwa vati Zimbabwe haiiti zvinhu kuitira kufadza dzimwe nyika asi zvizvarwa zvayo. Mamwe masangano akauya kuzoongorora sarudzo abudisa magwaro avo pamusoro pemaitirwo esarudzo ndeAfrican Union, COMESA, Vicata Center neCommonwealth. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vagari vemuHarare vashamisika kuwana mapurisa avhara nekuchengetedza migwagwa inoti Samora Machel Avenue naRotten Row, iyo inopfuura nepamuzinda weZANU-PF pamwe nehotera yeHarare International Conference Center apo pari kushandiswa neZimbabwe Electoral Commission semuzinda wekuburitsa zviri kubuda musarudzo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti migwagwa iyi yavharwa vachiti mapurisa aita izvi senzira yekuchengetedza runyararo. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti kuvhara kwemigwagwa hakuratidze chimiro chakanaka panguva ino nyika iri mukati mesarudzo.
zvekuvhara migwagwa inopinda kana kupfuura nepa muhofisi eZimbabwe Electoral Commission nekuenda kumuzinda webato reZANU-PF zvinoburitsa kuda kuratidza chisimba kuri kuitwa nebato reZANU-PF, zvinoburitsa kuda kuvhundutsira vanhu pamusoro pezvichabuda musarudzo.
Mumwe mugari wemuHarare ada kuzikanwa nezita rekuti Chitova ati kuvhara kwemigwagwa kwakonzera kumanikidzana kwemotokari mumigwagwa iri pedyo nenzvimbo dzakachengetedzwa idzi.
Traffic haisi kunyatsofamba zvakanaka, congestion mamarodza block hatisi kuziva kuti reason yabhlokerwawo.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission vari zvekare mutauriri wekomishen iyi vaRodney Chiwa vati havakwanisi kutaura zvakawanda, asi vachiti izvi zvine chekuita nekuchengetedzwa kwerunyararo panguva ino ZEC iri kuunganidza nekuzivisa zviri kubuda musarudzo. Zvichakadaro, nengo dzeERC, Zesni netimpa chedu dzakasungwa nechitatu manheru dzamiswa mudare dzikapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita mazana maviri emadhora ekuAmerica pamunhu. Vashandi ava vari kupomerwa mhosva yekuda kuburitsa zvakabuda musarudzo zvisiri pamutemo, vachibatsirana nebato rinopikisa Resistance Coalition for Change. Ukuwo nengo dzeCCC makumi mana dzinosanganisira vakakwikwidza vakamirira bato iri kuGlenview South vaGrant Mohakata dzakapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zana remadhora ekuAmerica pamunhu. Nengo idzi dzakasungwa svondo rapera dzichifora mumugwagwa dzichienda kumusangano webato radzo kuChuru, asi dzakapomerwa mhosva yekutyora mutemo weMopa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Ano munyika votambira zvakasiyana siyana zviri kubuda musarudzo dzichangobva kuitwa. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vachifara zvikuru nekuwana zvigaro zvakawanda mudare reparamende, zvikuru kumaruwa. Vebato rinopikisa reCCC vachitiwo vari kufara nekukunda mumadhorobha, asi vachiti vanotyira kuti kana ZANU-PF ikaramba ichitonga, upenyu hucharamba hwakavaomera. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Mumwe wevatsigiri veZANU-PF ari kuti kukunda kwebata ravo kuchavandudza upenyu hwevanhu, ndivachausimunganasa vemumasvingo.
Chepiri, tine mufaro kuti muno masvingo takakwanisa kukunda maconstituents. Nangwe zvedu taitarisira kunge takahwina maconstituencies ose, asi tinotarisa kuti mudemokrasi mune zvinhu zviviri zvinobuda, unogona kukundwa kana kuti unogona kuhwina.
Tafara mudukuti vanoti vanotarisira kuti kubudirira kweZANU-PF kuchapa vechidiki mikana yekuvhura makambani voita upenyu hwakanaka.
Apa kutaura chokwadi, tiri kuratidza kufara chose nokuramba tichi seZANU-PF ichitora expect ma young persons kuti vawanewo maopportunities ikoko, mungava muconservancy, mungava mafisheries, ingava farming, sugar cane and so forth, mairrigations ari kuya kuya, and young persons should be considered first because they were very marginalized economically.
Asi nhengo yeCCC inogara kuMukobha kuGweru, valafu mota vengo vanoti zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhu vacharamba vachitambura.
Inini handione sepane zvinochinja, nekuti since ZANU-PF ichitora haina zvayatiyamboitira vanhu zvinodi zvinoratidza kuti pane change. Saka zvatiri kutongo tikangoramba tini pasi pehurumende yeZANU-PF, tinotongoramba tichitongosafa, hapana chinyowani chainotunzira. Hapana need yekucelebrata because tiri kutongosafa, tiri kungorova kondinya nekusafa munyika.
Vasimba raShegava vekuChivhu vanoti vaitarisira hurumende yebato reCCC kuti igoshandira zvinhu munyika.
Hapana chokupembenera apa, nokuti ndoona sokuti ndedzimwe futi icontract ye5 years yatatosaina yekutambura. Saka zviri bvaita kutombobuda mune ino nyika kana zvaramba zvakadai, nokuti life yacho iri kutibwadzibwadzibwadza izvozvi kokuzoti dzimwe 5 years totozosvika panazvo.
Asi muzare Beatrice Musiza wekumarondera anoti kunyange hazvo zviri kuratidza kuti CCC inogona kuwana zvigaro zvishoma, vari kufara nezvavawana mumadhorobha uye vari tarisiro yekuti mutungamiriri wavo vade usapchamisa vachine mukana pasarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Mutungamiriri weCCC aiwa achiri nemukana wokuhwina, nekuti mahwiniro aari kuita mapati ese atiri kuhwina ari kusiyana zvakareba nyewe ruling party zakaiwa kana tinawo kuhwina anoratidza kuti zviri promising, very promising kuti tipusiri kuhwina.
Vanhu vakawanda vamirira kunzwa zvichabuda pamusaradzo dzemutungamiri wenyika vasigiri vebato rinopikisa vachitarisira kuti mutungamiri wavo angangobudirira, ukuwo vebato rezanupf vachiti mutungamiri wavo atokunda kare. Zeki ine mazuva mashanu ekubudisa zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, zviva kuti ine kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nemutungamiri weChina vaXi Jinping vakatungamira musangano weChina Africa pamwe chete muJohannesburg neZuro parutivi pemusangano weBRICS, apo vaXi vakapembedza kushanda pamwe kweAfrica neChina. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakabva paJerry reFulton County riri muAtlanta neZuro usiku mushure mekunyorwa kwavo semusungwa pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura kukundwa kwavo musarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia. VaTrump vari kuti havana chavakakanganisa. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende dzavakavhotera rwendo runo dzigone kuzadzisa zvadzaivimbisa padzaitsvaga rutsigiro, kwete kuita hwebete rawira mumukaka mushure mekusarudzwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vachinei zano vanotarisira nhengo yakabudirira ichamirira dunhu ravo kuti vawanise mvura yekunwa yakachena sezvo vakavimbiswa kuchererwa zvibhorani paitsvagwa rutsigiro.
Isu chatinongoda imvura yavakavimbisa, sezvo kuno mvura ichinetsa, tave nenguva refu mvura ichinetsa, saka chatinongoda imvura bedzi.
Mumwe mudzimai anogara kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, amai Yvonne Kashiri, vanoti vakatarisira kuti wese achakunda avavakire kiriniki sekuvimbisa kwavakaitwa nevese pavaitsvaka rutsigiro. Mumwe murimi wekwasadza mudunhu reMashonaland East vaRemigio Nyajena vanoti achavamirira mudunhu ravo anotarisira kuti agadzirise migwagwa sezvo zviri kuvadhurira kuendesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board nekuda kwekuparara kwemigwagwa.
Migwagwa yacho kana yakafa sezvaii, hakuna matransporta vanovhorondia kuenda nemota dzavo kunzvimbo dzakashaya. Sedziriko ikoko ndikamtora nzvimbo dzakaita sekuhonyotsi, Makombo, kurikuita vanhu vanotori nezvibage zvavo.
Vachawanda karemba vekumakonde kuMashonaland West vanotarisira kuvakirwa zvikoro zvakanaka zvinokwezva vadzidzisi vakadzidzira basa.
Kudziya dzakanyanyosara zvakanyanyisa tikapinda munova mune nzvimbo dziya dzakatorwa semapuraza aigara vachena aya, zvikoro zvirimo zvakataranganya zvakanyanya zvekuti kune vana vanogona kutofamba makiromita anokwanisa kuita 7.
Mugari wekumola vaobet Siamilandu vanotarisira kuti rwendo runo achapinda achawanisawo magetsi vachiti vanzwa nekungovimbiswa kubva 1980 asi pasina chinobuda. Asi mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti zvese zviri kuchemerwa nevagari zvinongogoneka chete kana pakaita kushanda kwematunhu kwakasununguka.
Tikaita devolution chaiyo chaiyo, kwete devolution fanika yatina iyo kuti mari dzacho dzinongodecidwa kuHarare ikoko kuti RDC yekwamutoko tiri kupai mari yakati. Tofunga izvozvo zvinoita kuti kununuta kwevanhu kuve kushoma. Zvinoita kuti maeria yakaita sana Marange bainawo ungade amaguta, nekuti vana vekwamarange havaizombotendera umbavha hwakaitika ikoko nehuri kuramba huchiitika.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti chinonetsa ndechekuti mari dzebudiriro dzinenge dzave kubva kuhurumende nemakanzuru.
Saka mamiriro akaita upfumi hwenyika zvichaita zvichagozha kuti vamiririri vese vari kuma 200 vavavo vagadzire migwagwa nemakirinika nezvikoro zvinhu zvakadaro izvi. Pachadoda kutoshandiwa, nokuti chinonyanya kunetsa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haabvumire, ari kuramba.
Nhengo dzeparamende dzakavhoterwa svondo rino dzaivimbisa zvakasiyana-siyana, kubva mukuwanisa vagari mvura yakachena, kuvaka zvikoro, makiriniki, migwagwa nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira kuviga vanenge vashaya. Asi zvizhinji zvezvinhu izvi hazvizombofi zvakazadziswa. Zvasarira kune vakasarudzwa ava kuti zvii zvavachaitira vakavasarudza mumakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Regai timbotora mukana uno tinzwewo zvimwe zviri kubva kwamuri nevateereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzegore rino.
Masirase paStudio 7. Ini chikumbiro changu ndechekuti zeki ndaibudisirwa kuda musarudzo, kwete kuti zeki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndiNathan Mary ari pano pabhuwera. Chaimine ndiri pamusha chekupabhuwera ndakatovhota. Saka toda kuti zeki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisave nekufa nezvara, nekuti vanhu ava havana tsitsinesi, vada kutotipedza tese. Ndatenda zvavo.
Pano varume taneta kana iyo mudzimu masvikiro yacho eZimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai? Wezeke wangaanonokesei kokunza mapepa, wangaanonokesei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai? Taneta vanhu vaMwari, kana iye Mwari achonge apindirwo muZimbabwe.
Endaiwo veStudio 7 nemukana unowamotipa kuti tirekodhe tichitaurawo zvichemo zvedu. Aiwa, ini hangu maelection yana kufara nawo, ende aya azozikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe mukudzvinyirwa vanhu muZimbabwe havasi kutevedzera kodzero dzevanhu. Vari kufuta vamwe kuSouth Africa takambunzwa kuti vakapinda kuda kungurura nezvisarudzo vakavadzosera. Vakavadzoserera chii? Pamwe dai zvichiita nani? Zeki iri kuita maone. Takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya, maballot papers. Ike zvinova kutudza kuti ari kushota. Ari kushota 5 years yaita rei? Zeki nevana ED vane rimwe, kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese. Ndarwadziwei.
Makadiko paStudio 7, aiwa inini ndiri right, ndonzi effort machakaire. Aiwa, shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura. Kunyange zvazvo ZANU-PF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano tiri kutarisa zvaziviswa nevemasangano ari kuongorora sarudzo munyika, ayo ashoropodza mafambisirwo akaitwa sarudzo neZEC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 ndodzokorora 202 465 0318. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi iva ineso zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndokusiyai mwina mtungamiri Nkomo achikupa chirongwa cheIsiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhla ka 25 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Impumela esiyethulwe ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU-PF selithole izihlalo zedale lePhalamende ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130 kuthi ibandla eliphikisayo ele-TRPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 60. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuzehlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, European Union, iCOMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela esuthisayo. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo abeqaphe ukhetho ezibalisa Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network kanye leThimpa Chedu abotshwe ngolwesithathu eHarare amiswe enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela esiyethulwe ngokusemthethweni yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU-PF selithole izihlalo zedale lePhalamende ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130 kuthi ibandla eliphikisayo ele-TRPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 60. IParliament ilezihlalo ezingamakhulu amabili ilechumi 210 constituencies. IZANU-PF ikhanya inqoba kakhulu emaphandleni asesigabeni semaSwingo, eMashonaland East kanye leMashonaland West. ITRPC yona ikhanya ithola layo emaphandleni ngitsho lalapho obekuvele kubusa iZANU-PF. Kodwa ikhokhela kakhulu emadolobheni afana leHarare kanye lakobulawayo lapho ethanyele khona. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe elandela kakhulu lolukhetho umnumzana Zenzele Ndebele.
I think iTPC imangaze abantu abaningi ngoba I think abaningi njengepatenta bebengacabangeli ukuthi ngathola amaseats wona la esiwathole ngakhanyela kobulawayo bathethe wonke amaseats akobulawayo. EMath North, eMathebeleni North lapho ababetholi ngo-2018 I think babethola amaseats ayi-4 or 3. Kanti esibanele sokuthi bethola amaseats kumbe 7. Kukhangelela ukuthi bangathola kumbe ayafika 9. ELupane bathethe iLupane yonke kuma MPs bathatha leLupane ku rural district council. Wakhangela matopo ngale futhi la kwe Mat South bayenze kuhle ngwe Mat South ngo-2018 abantu beTPC kwase kuyi MDC then abala seat abayitholayo. This time around iTPC ithola amaseat amabili emfethe semathathu. Ukhangelela ukuthi ma elections ziyaphela bangabe sebethole kumbe ngaba mane kuma rural district council lapha batholile ukuthi bayibo abazakontrola i district council ematopo ebulili manjalo ngapha bathethe ama district council ma wards ayi 10 out of 19 eHarare labo benza kuhle kakhulu le kwezinye indawo lapho kade kungachachanyelwa khona. So ngibona ngani bazenelisa ukuthi befike kubo almost 70 or 70 plus ama seats okuzayenza ukuthi izanu ingatholi i 2/3 majority eParliament. Indaba ye 2/3 majority eParliament kuleli parliament elizayo in the next 5 years iqhakatheke kakhulu ngoba isisekelo sombuso sithi khona umongameli weZimbabwe umele buse ama terms amabili ebese chia. So umnanga kwa item yakhe ukugcina le njengoba abazi abantu bezanu bebelakho ukuthi bangatshintsha i constitution ukuthi benike umnanga kwa enye term. I TPC ingathola ke ama seats ambalwa afika 70 kumbe 70 plus azayenza because izanu idinga 141 ukuthi bele 2/3 majority. Izanu ngehlele ukufika lapho bengabile 2/3 majority then I suppose yenelise ukuthi iqalise nje ukudlala ngokutshintsha i constitution elizwe besenza ukuthi bedile lama succession issues abo.
Kukhetho luka 2018 izanu yathola isihlalo esisodwa kuphela eHarare. Kodwa khathesi kulolu khetho sigcine silezihlalo ezintathu. Ungathini ngalokho?
I think abezanu bakuleke kona ukuthi bathi bazayenza basebenza amaendozi eHarare but okunye sikunanzelela eHarare lapha kube le delimit lapho ukuthi kutshintshwa ama boundaries yamanye ama boundaries akhona angene emakhaya kumbe into emaplazini lapha but also indaba zama candidate amabili ama double candidate ama triple candidate ekhona ngale Harare yikho kubulele kakhulu ibandla le triple C. Singakhangela epwet south laphana bekulama candidate e triple C amathathu omunye uthole 1800 omunye 1300 omunye 5000 something owezanu wawina nge 6000 somewhere there unga eda wonke ama vote triple C ayangena ku 8000.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuyahlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, European Union, COMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela elandela umthetho sisekelo weZimbabwe iConstitution kanye leziqondiso zeSADC ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Amaqula enhlanganiso lezi ekhuluma lentatheli namhla ehlukene athe kunengi okungahanjiswanga ngemfanelo okulakho ukuphazamisa impumela yalolu khetho. Obekhokhela iqula leSADC oyisizalwane sakwele Zambia umnumzana Nevas Mumba uthe izimiso zesisekelo zombuso weZimbabwe iConstitution kanye lezimiso zomanyano lo wamazwe angezansi yezwekazi ze-Afrika azilandelwanga ngendlela ekuqhutshweni kwalolu khetho. Usole njalo ukwethuselwa kwabantu abakade bevota ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF Forever Associates of Zimbabwe ngokubhala amabizo abo phandle kwendawo zokuvotela.
For reasons outlined above in this report, the mission noted that some aspects of the harmonized election fell short of the requirements of the Constitution of Zimbabwe, the Electoral Act, and the SADC principles and guidelines governing democratic elections of 2021.
ISADC ite ukusetshenziswa kwemithetho efana lo maintenance of peace and order MOPA ukuvimba imihlangano yebandla le-CCC kubangele ukuthi leli bandla lehluleke ukukhankasa ngendlela kanti lokungethulwa kwe-voters roll ngendlela ebifunwa ngamanye amabandla lakho kubangele ukuthi impumela yalolu khetho ingathembeki. Lokhu kusekelwe yinhlanganiso ye-European Union yona ethi ukhetho lwenzakala kulokuhlukuluzwa kwamalungelo oluntu ngendlela emangalisayo. Umholi wequla le-EU umnumzana Fabio Massimo Castaldo uthi ukubekwa ngemthetho efana ne-Patriotic Act kulakho ukuphazamisa lolu khetho.
The administration of elections lacked transparency in key areas, as the ZEC did not provide critical information in a timely manner during various stages of the process.
Loku kusekelwe inhlanganiso ye Carter Center. Okhulume mele African Union umnumzana Goodluck Jonathan uthe imbiko yokuthusela kwabantu yenza ukhetho lusolakale. Okodwa isikhulume sebandla leZANU-PF umnumzana Christopher Mtswangwa ekhuluma lentatheli izindaba uthe akusiqiniso isithi ukhetho lalonyaka luphume ngendlela enhle.
It is not the duty of a particular individual to arrogate to himself the role of a constitutional review committee of the laws of Zimbabwe. So Mr. Labour's member from Zambia, I'm calling you to order. Don't delve into the laws of Zimbabwe. If you've got issues with those, tell your relevant institutions not to stand up on the same committee. Your relevant institutions to take it up with standard secretariat in Zambia.
Obona is okay to Kubanda. Le CCC unkosikazi Ellen Shiredenga uthi kusobala ukuba ukhetho belungakhululekanga.
Into nje sibhalele izekhi ngayo sifuna ukuthi besichasisele ukuthi kade indaba kwenzakale nje ende nqa likhangela kule ndawo ezithize eziaffectwe into yonale ikakhulu kobulawayo leHarare leManikaland province lapha esibona khona ngani ama-stronghold awe-TPC.
Inhlanganiso lezi zithi ziza kupha umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zisithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabayi emthethwandaba. Imizamo yokukhuluma lezek yehlule kodwa umnumzana uhloyile Sligwana izolo uthe ukhetho lwaphazamisa zindaba ezisemadale. Ngimele i-27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga enhlanganiso esizimeleyo ebeziqaphe ukhetho lweZimbabwe ezibalisa Election Resource Center, iZimbabwe Election Support Network ZESNI kanye leThimpachedu abotshwe ngolwesithathu eHarare amiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqoqa ukwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abasolwa laba bakhululwe ngemali yesibambiso eye-bail engena kumakhulu amabili amadola aseMelika umuntu ngamunye i-US$200 ngemva kokuba amapholisa labatshutshisi bethe abaphikisi ukukhululwa kwabo. Umantshi umnumzana Ngoni Nduna uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka-28 ngenyanga ezayo. Amapholisa athi abophe abantu laba ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi bebebuthene eHoliday Inn beqoqa amanani okhetho bencedisana lebandla le-CCC ngenjongo yokwethula impumela yalolu khetho ingakethulwa ngokusemthethweni iZimbabwe Electoral Commission. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela yona iZesni, i-Election Resource Center, i-Girls Table, iThimpachedu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights lezinye sezisole ukubotshwa kwabantu laba zisithi abephulanga mthetho. Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo, inhlanganiso ezifana le-SADC lezinye ebezithumele amaqula eZimbabwe zithi kunengi okungahanjiswanga kuhle. Kusenjalo amapholisa asevale imigwaqo kwezinye indawo ezifana leHarare ikakhulu eyalapho okumenyezelwa khona impumela yokhetho. Ama command centers lasemahofisini eZimbabwe Electoral Commission kanye lesigodlo seZANU-PF. Amabandla aphikisayo lokhe bekhala ngokwethuselwa kwabantu ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF AFAS. Nangu umnumzana Sweven Chirodza owebandla le-CCC wobulawayo.
Ibandla AFAS iyabithatha ngathi okuyabe kusenzakala inani labantu abangenayo lokuthi labomama abangaki labobaba abangaki ababevote, especially futhi bethatha lokuthi ontanga bangaki. Kodwa siyazi thina ukuthi emaphandleni bacela wonke umuntu ovotayo ukuthi adlule ematafuleni abo benikeza lo fakazi ukuthi bona bangubani njalo ukuthi bavote njani. So bona ukuthi lokhu kwethulwa kwamalungelo oluntu.
Is Isiphatha mandla senhlanganiso yefaz, umnumzana Kudakwashe Musanka uthi akula lutho olubi abalwenzileyo futhi usola ibandla le-CCC esithi belihlukuluza amalunga enhlanganiso yakhe.
Ubugebenga obenziwa yi-CCC besilwa labantu abefaz kumateski abo yinto sibili esimangalisayo. Into sibili esibe singayikhangeleli ngoba lokhu esakwenzayo asonto entsha lokhu ukufaka ama-desk 300 meters ukusuka ku-polling station kuyavumelwa ngomthetho. Yi-practice enzwa emazweni amaningi, ungahamba eGoli bayakwenza, hambe eNamibia, eMozambique kuyavunyelwa bayakwenza. So thina akulanto entsha esiyenzileyo. 2018 by-election sasikwenza konke lokho. So ngiyamangala ukuthi yikuyini okwenza ukuthi bewazondele lawo ma-desk okokuthi bagcine sebebuya lamahloka lamabhemba begamula ama-desk begijimisa abantu kwesinye isikhathi betshaya abantu ngamatshe.
Iningi selimelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu, ikakhulu eyokhetho lukamongameli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-Command Center kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi bazimisele ukuphatheka ngokugcweleyo kuntuthuko yeZimbabwe, okuyikho okwenze bancintisa ngobunengi kukhetho olwenziwe ngolwesithathu bedinga ukuvotelwa ezikhundleni zokuba ngamalunga ePhalamende kanye lamakhansila. Utabuka Ncube weStudio 7 usipha lolu daba.
Abasakhulayo abanqobe kukhetho lwalonyaka ezikhundleni zokuba ngamalunga edola lePhalamende lamakhansila bathi lokhu kubapha idlabuzane lamandla okusebenzela intuthuko yelizwe. Umnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla le-TCC osazamela iphelanda bajabalala edale lePhalamende uthi bekungalula ukuncintisa kulolu khetho njengabatsha, kodwa bayajabula ukuthi lwanqobile lanxa bebebhekane lobunzima.
Ukhetho luyatshengisa ukuthi na njengabatsha silawo ke umbono ohlukeneyo ukuhambisa ilizwe lethu phambili, kodwa ke kulenhlupho eziningi ezihlangana labontanga across the political divide ezihlanganisela isupport, ezihlanganisela nje ukungathathwa ke ngendlela odeserve ngayo in terms of your capacity to lead.
Mnumzana Taurai Kandishaya onqotshwe ngemva kokuncintisa efuna isikhundla se-Epworth North edale lePhalamende engowezanu-PF uthi abasakhulayo abakhethwe ukuba ngamalunga ePhalamende kumele badinge ulwazi olugcweleyo ngemithetho yelizwe ukuze basebenze kuhle.
First time in the history of Zimbabwe democracy we saw inclusivity, youth being included.
Sibone abasakhulayo bephatheka ngokugcweleyo kulolu khetho kundawo eziningi. Abanye baphatheke bedinga ukuvotelwa ePhalamende lakumakhansili, abanye bephatheka bengama-presiding officers lama-chief election officers. Ngakho ukhetho lolu belungolwabatsha.
Umnumzana Thuso Moyo wasengukhansela we-Ward 7 eVictoria Falls uthi intsha ekhangelele ukuthi izaletha inguquko elizweni.
Ngithi into enginazelele ukuthi election ibe participate abantu abasha, i-candidate ezanu PF okokuqala ngotomusha le independent kungumntomusha. So okungango ukuthi nxa kade singene ezakhamizi bekungafanani njengensuku zonke ukuthi ama-candidates abe chiyene ngokuzalwana ngeminyaka.
Umgcini sihlalo wabasakhulayo kubandla leZanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Moses Langa yena uthi intsha ibikhangelelwa phansi, kodwa ukuvota ekwenzileyo kuza kwenza iphatheke ngokugcweleyo ekuhleleni imithetho yokuqondisa ukubuswa kwelizwe.
Sakhontinua futhi sibambile futhi ukuthi ngenxa sakubuyela umketho sizama sikhontinue sisebenzela abantu si-improve lapho esingabe siluze khona.
Impumelelo yokhetho oluqale ngolwesithathu lwaphela izolo kwezinye indawo iqhubekela phambili sethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Lolu khetho belungolokuvotela umongameli welizwe, amalunga edala lePhalamende kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, nginguTabuka Ncube.
njengoba ukhetho solwedlule nje abantu abaningi kobulawayo laseMidlands sebeqhubeka ngempilo zabo zansuku zonke lanxa nje besithi bayimelele ngamehlo abomvu impumela yalolu khetho. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Ukuxokozela lokuthakazelela unqoba ngabanqobileyo kukhetho okuvama ukwenzakala ngemva kokhetho minyaka yonke lonyaka kubonakali kwezinye indawo kanti lokufuthelana uke wabonakala lakho sekudedile. Ngobulawayo kuthule cwaka ilunga le-TCC uGift Osalo Siziba ubonga uZulu ngokunqoba kwabo kobulawayo.
Sisilokubonga kakhulu ubulawayo muhle ngokusinika 12 out of 12 ama seats eParliament, ukusinika ama council seats lokusinika ke imajority victory on the presidency kobulawayo ke okutshengisela ukubana ubulawayo ke ufuna eZimbabwe kube lenguquko. It's an affirmation of support and trust and confidence on the leadership kamongameli advocate Nelson Chamisa and the TCC leadership collective. Kathesi ke sesizuze ama results wonke ke akobulawayo sesilokusuthiseka.
Ibandla leZANU-PF inqobile esabalenise Midlands Province. Inhlanganiso yeZAC ikhiphe impumela ekhombisa lokho. Umnumzana Daniel McKenzie, lilunga ledalele Politburo ubandla leZANU-PF, limele inkabazwe ujabule okwamagama.
Midlands out lapha constituencies zangu-28. Out of 28 constituencies, thina sithole 23.
Ukoko uMark Mhlanga weMakhandeni kobulawa uthi uvotile kodwa selinde impumela kamongameli.
Thina savota kuhle kobulawayo, azange kube lo msindo abantu bazivotele kuhlela ngamaphepha aphuza ukubuya nje, kodwa hayi kuvotiwe kuhle kwaze kwaphela kuhle.
Kukanti umnumzana Shadrack Phile weSilobela uthi ulinde ngamehlo abomvu impumela yokhetho lonke.
Hayi, ngathi ukhetho lakhona lekwade luluhle kodwa kakuphuza ukuthi belethe ama-ballot paper ngesikhathi gcine siphuza ukuyavota sibili, kodwa lo simelele sasavota sibili. Njengoba ngalayinye incedo vele ukuthi ade sibaye siyihambe siyevota. Sagcina hayi sesivotile. Lokho simele impumela, impumela khona lokho lokho beyiyenza mbitshana mbitshana, angikwazi ukuthi uhamba njani.
Inani labantu lithi akula lutho oluzaguquka eZimbabwe, njalo bathi ngeke bazihluphe futhi lezombusazwe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo igabana mu-Ezra Chisaspanda.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, i-TCC, elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lithi lijabule kakhulu kulandela ukunqoba kwalo ezikhundleni zamalunga edale lephalamende eziyisishiyagalolunye 9 esabelweni seMathebeleland North phakathi kwezilitshumi lantathu. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Abebandla eliphikisayo benelise ukuthatha izikhundla abazithathelwa ngabezana uPF kukhetho luka-2008 emaphandleni esabelweni seMathebeleland North. Lokhu kuyikufezeka kwezithembiso ezenziwe ngabasekeli be-TCC kunsukwana ezedlulayo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho emhlanganweni omkhulu owe-rally owakhokhelwa eVictoria Falls ekhankasela usekelo. Omunye wabazamela lesi sabelo edale le-Senate umnumzana Joel Gabuza uthi unqobo olunje baluchinisa ngoba bebehlala benqoba ebhinga lewange kuphela.
Zalumbatho, zalumbatho, akabombatho, akathandabala matinos omuhle, singamhlophe, siyajabula simanzi te. Ukwazi ukuthi iMatnorth ilama constituencies ayi 13 kodwa njengebandla le-TCC suke ezidlule besigwina amabhinga omabili lamawange amathathu besihlala sile 5.
Umnumzana Mxolisi Sibanda ongomunye wasebethole ezinye zezikhundla eziyisitshiyagalolunye ezamela iLupane West uthi sekuyiminyaka indawo le ibuswa ngabezana PF. Loba kunjalo uSibanda uthi mkhulu umsebenzi ophambi kwabo.
Thina iLupane West ngiyananzelela ukuba indawo elugwadula, kuyadingakala ukuba singezelele indawo elamanzi, which is surface water, okwenzela ukuthi abantu bezuze indlela zokuphila.
Umgcini sihlalo webandla lezana uPF esabelweni seMathebeleland North njalo onqobe ukumela imiguza edalele eParliamente umnumzana Richard Moyo uthi bazamile kodwa kungasenani kwehlule kwabanye bakhe.
Adukulele ama constituencies esikwansile ukuthi siwathathe ukusebenzeke khona kuhle kakhulu. Kusemguza uMP constituency, kusetsholotsho South, Kai North, Ubi. Then I'm a council of loko kusakompayelwa maybe end of the day today sizabe sesikwazi emakhansilini kuminjalo.
Umgcini sihlalo we-Triple C kusabelo sinye njalo enqobe eBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi limpumela iveza ukuba abantu bavote bekhangele sibi sibili.
Besiphathwa njengomntwana wakamakhelwana hathi umntwana welizwe lethu. So ngenxa yalokho ke intuthuko yethu isalela emuva ngoba bazikhangela bona abakhona ngale. Yikho okwakuqala. Okwesibili silendawo lapho kwabulawa khona abantu ngesikhathi seGuguround. Amacholocho omabili, amalupane omabili, amankayi omabili. Afektwa kakhulu.
Abebandla le-Triple C bathi eyabo inhloso yokulwela uZulu edalele eParliamente ukuze kubunjwe imithetho yokuthi abantu balumango bathole inzuzo kwezamvelo abahlala phakathi kwazo ezigoqela amalahle eWange, umfula uZambezi River, izihlahla zamagusu eLupane lenkayi lokunye. Kusenjalo abeZimbabwe Electoral Commission babika ukuba baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokubalwa kwamavoti ezabelweni zonke zeMathebeleland North anduba kwethule abanqobe esikhundleni sikamongameli welizwe. Okunye njalo abathi basakwenza ukuhlolisisa inani labavotelweyo andubana amabizo abo aqoqwe ndawonye phambilini kokudluliselwa esigodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abasekeli bamabandla aphikisayo ezansi yemandebeleni bakhala ezimathonsi kulandela ukunqotshwa kwabo ngabezanu PF kukhetho lokudinga amalunga edalele eParliamente. Izanu PF ithole izihlalo eziyisishiyagalombili 8 edalele eParliamente, kwathi ibandla le-Triple C lona lathola izihlalo ezine kuphela 4. Walpet Ncube uyalandisa.
Insiza North kanye le-South abasekeli be-Citizens Coalition for Change bakhale ngokuthi banqotshiwe ngoba beqilibezelwe kukhetho lokukhutshwa ngolwesithathu umnumzana David Masuku ebandla le-Triple C. Onqotshwe ngumnumzana Farai Tarubinga webandla le-ZANU PF uthi ukhetho lwalonyaka kalukhutshwanga kakuhle.
Ungafika kwenye indawo ngaze wambalekela unkazana khona kade ebhala mfuna ukumtshaya ngokuthi besenzondile. Abantu batshona sebenzisa ilayini khona ama-polling station amaningi ade ngiwabhoda kade bemile bemelela abantu bebabhani namba ngokwathi bebabhalani. Abanye bekulama-orenji, abanye bephuza imali, kodwa vele alukhululekanga kade behamba befunisabisa abantu.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Ngobe Masonga owe-Insiza South.
Singagayela ku-Ward 5 lapha kule incident enkulu kakhulu eyenzakeleyo eSabhabha Polling Station. Sinanzelela ukuthi kulabantu akade bencedisa abakhulileyo ukuvota, kodwa abantu labo bebephiwa labo ama-ballot papers bevota. U-presiding officer weSabhabha ugcine esacrifice ukuthi yena ngokwakhe akasayi kuvota kodwa uzokhansela ibizo lakhe akompasete ivoti lele beselifakwe ngulowo muntu oncedisayo.
Umnumzana Ntando Ndlela oyisikhulumeli se-Triple C ezansi yamandebeleni uthi lanxa uZulu bencindezelwa bajabulile njengebandla indlela abaqhube ngayo kulolu khetho.
Ngithanda ukuthi thina njengebandla le-Triple C sibonge kakhulu abalandeli bethu lapha eMathebeni South ukuphuma ngobuningi ukuthi bayevotela inguquko. So silokujabula ukhetho olutshengise i-improvement enkulu kakhulu.
Omnomzana Kanisha Sinkala oyisiphathamandla sebandla lezaphu ezansi emandebeleni uthi kunqoba kwampendulo Ncube ezaphu kukhetho lwamakhansila kuwadi 17 ematobo mangwe kuveza ukuthi uZulu usalithemba ibandla lakhe.
Siyajabula ukuwina esilakho esikutholileyo kuwadi 17 okwenziwe ngukomrade Ncube. Lokho kithi siyiphathi kutsho ukuthi njengoba besitshilo sathi back to basics, iparty has started and izaphu is going to grow. Izaphu izaqhubeka sikhangele amasithi amanye.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Malaki Nkomo isikhulumeli seZANU PF ezansi emandebeleni iyehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Njalo imbiko ethunyelwe enkundleni yokuxhumana yeWhatsApp kayiphendulwanga. Ababiko asebenqobile kukhetho lwamalungu edalela ePhalamende bemele iZANU PF babalisa omnumzana Fisani Moyo eKwanda Chitawutse, Umphile Marupe eKwanda South, Space Tole Insiza North, Dingumuzi Phuthe Bulilima, Edgar Moyo eMatobo North, Albert Ngulube eBedbridge East, kanye loLev Mayihlome eMzingwane. abebandla le-CCC ababikwa sebenqobile babalisa umnumzana Morgan Ncube Bedbridge West, Desire Nkale Gwanda North, Madala Point Ndebele Matobo Mangwe kanye lo Vincent Slabo Mangwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisefila Busi ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahala kuNcube, lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngempumela yokhetho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo, nguntungamilinkomo, lilale.